vashaura nevatorove nauko muzinda webato ravo wemogen tsvangirai house muharare nhasi vakafanira bata chigaro chasa chigaro wemdct vamogen komichi vati bato ravo rasarudza nhengo dzichamirira mdc alliance musarudzo dzeparamende munzvimbo dzakawanda munyika kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo kuchine vari kugunun'una kuti sarudzo dzemapuraimari hadzina kufamba zvakanaka vakomichi vati bato ravo riri kugadzirisa zvichemo izvi
chokwadi chiripo ndechokuti panoitwa maelections vanobuda vanohwina kana vahwina vanofara vofara vopembera voenda vanonyarara muprocess iyoyo yemaelections iyoyo kunobuda vanoruzi vorwadziwa vanotaura kurwadziwa kwavo voexpressa kurwadziwa kwavo through mapepa through maradio through chi vamwe vanosvika pakutorwa kutorwa chaiko kurwisana nokuda kweprocess yeloss inenge yaita saka izvinhu zviviri zviri natural and zviri normal zvinoexpectwa muprocess yedemocracy yemaprimary elections so isu tichiita engagement nevari kurwadziwa neprocess
vakomichi vakurudzirwa vakakundwa kune dzimwe nzvimbo kuti vanozama rake kune dzimwe nzvimbo dzisati dzapedza kuita sarudzo dzemapuraimari zvikuru sei kumaruwa dzanga dzagara dzichizivikanwa kuti inzvimbo dzine vanhu vanga vachitsigira zanup f sezvo vamwe vevakakundwa musarudzo dzemapuraimari idzi vari vanhu vane mazita makuru mumusangano wavo
and tiri kuita encourage zvakare kuti kuchine dzimwe nzvimbo dzisati dzaitwa mapuraimari vanogona kuenda ikoko kundoita for example kune maareas andataura anenge ari anogona ita mawek candidates aya vanogona kuenda ikoko vanhu vondovatarisa zvakare kana vakonsida kuti vari strong vanopa mukana uyoyo nzvimbo dzakafanana namach central namach east most of the rural areas dzinogona kutondwa kufara tikaona mutungamiri anenge auya kuda kuzomira ikoko but still hatizviiti zvokungoimposa munhu kana kisa munhu oro kubvisa munhu isusu pachedu sevatungamiriri tinoshanda nevanhu vari pagiraund kuti vatibatsire kuita process iyo kuitira kuti kana waiswa wakutungamirira vanhu muconstituency wovane vanhu vanokutevera ukaenda usina chisa nevanhu pamuconstituency imomo hapana vanokutevera saka hapana chinozobuda at the end of the process
pataenda pamhepo mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance anga ari mumusangano achizeya kuti ogovana sei zvigaro zvenzvimbo dzaachakwikwidza musarudzo dzeparamende vakomichi vati izvi zviri kuitwa kuti vaise vanhu vane rutsugiro rwakawanda munzvimbo dzavanenge vachifungidzira kuti munhu ari kukwikwidza imomo haana rutsugiro rwakakura zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vavhivhid gwede vati zvakakosha kuti bato remdct rinotungamirirwa navachamisa riite urongwa hwokubatanidza vanhu vakahwina nevakakundwa zvichitevera sarudzo dzemapuraimari idzo dzaive nenyonganyonga dzakasiya dzaita kuti zvinhu mumusangano uyu zviite buru rasike sengoma yezvinyau
asi ndinoona hanzi zvakare paine mukana kana kuti paine need yekuti bato riigare rine vanhu pasi vanzwisane pave nekupodzwa marwadzo vanhu vasati aenda kusadzo nokuti izvo vakasata izvozvo izvi zvinokonzera kunge vanhu vachisungawirirani takatasana nesarudzo zvichizoita kuti bato rinokwikwidza hombe kana kuti mdc alliance rive riine tingati matambudziko pakuti ringe richitarisana nezanup asi tinoona kuti pari zvino nyaya yemapuraimari iyoyo yaakutoenda ichipera tinoona vanhu vachitoenda vatoratidza kuti vaakutarisira mberi vaakuti zvadarika zvadarika vamwewo ndo vanga vachiri kugunun'una asi takaona pakaitwazve zvakare hatingati marira kunzvimbo dzanga dzaita kugunun'una kwakadaro tikaona vamwe vachizobuda musarudzo idzodzo vachibvuma takaona vazizwai vekugweru vachibvuma kuti aiwa taatiri makundano asi kana zvabuda zvisina kurekera kudivi rangu ndinobvuma zvangu ndinosapota vamwe kuti tienderere mberi
mune dzimwe nzvimbo dzakaita seHatfield Glenview South neAppworth sarudzo dzemapuraimari dzakatarisirwa kuitwa nemugovera svondo rino mune imwewo nyaya nechekuita nesarudzo vakomichi vati bato ravo harisi kufara kuti harina kupiwa gwaro revavhoti randa richishandiswa nekomishoni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec pachirongwa chekutarisa kuti maseve ruzhinji arimo here mugwaro revavhoti kana kuti provisional voters roll icho chapera nhasi vati seb vebato vakakumbira gwaro iri kuzek asi hapana chakabuda. Vakomichi vati komisheni yezek ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa.
Chokutanga chinjombi chepanhamba 1 iko zvino inyaya yeballot paper printing. Tikona zek ichiita unziyari nousotsi kutsvaga munhu anoprovida bepa remaballot papers pasina kuconsultwa namaopposition political parties. Yetu patakaita voter registration process takaenda kutenda takabatana tikaona zvakaitwa netenda process yevoter registration process EBVR. Tikange takafara tikapawo kuti tikapawo rukudzo process iyoyo nokuti panga pane transparency necountability. Tasvika pachinhu chihombe chatoda kuti tinge tiripo. Zeki yakaita tenda tritani process iri private. Vakawana munhu anovapa bepa reballot paper printing zvatisina kunge tisakaonawo. Saka tinonyuta neizvozvo nokuti ndiyo tsika iko ndiyo nzira yekurya election iyo. Kwata kurya election. Itotozvizira kuti kana munangagwa asina kurya election ngaarie transparent panyaya yenhu ballot paper. Ndiyo number one. Chatoda kuti approve kunyika yose in the whole world. Kana atadza kuprova point ye tender process iyo open tender process the ballot paper tatozvikongudza kuti iye ada kurya election asida kuenda kufree and fair election.
Mutauriri wezek vajustin Manyau vatitaure nasachigaro wekomisheni yavo amai Priscilla Chigumba kuti zvido pamire komisheni yavo panyaya iyi asi amai Chigumba vanga vachinzi vakabatikana. Asi mazuva apfuura amai Chigumba vakati nyaya dzekutengwa kwemapepa ekuvhotesa hadzisi nyaya dziri mumaoko emapato ezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.